Jenna Fine Namanikyo Lige Jamaunia Kantarisa Ai Baby Distance Distance Igundi Baba Kutakunde Jackson Pauno Fona Maxen Jamwari Ndichatera Distance Nega Mzira Nikutombo Itase Benzi Daura Ndega Usafe wandireka Ukaramba uchindida Dagara inindo kuda Chinzwa shandoika Nichingenda kufunga ndopinda mzira Shaishka Diwe munu wandinoda Ndokuda Kwete sheku utu wakana kufungizira
Obo ma memories Ndugu kufunga wahizi Shadaida wazizi Ndugu kufunga Ana yangu inoburira iwewe Iwewe Long time if you don't mind Uziri busy we are online Timbo itafiti okokoko ya mai oh Ana yangu inokuburira Moyo wangu ndaka kugurira Uzandiru wazize unondidurira Ukaramba uchindida Dagara inindo kuda Chinzwa shandoika Nichingenda kufunga ndopinda mzira Shaishka Diwe munu wandinoda Ndokuda Kwete sheku utu wakana kufungizira Distance Igundi baba kutakunge Jackson Pauno Fona Maxen Jamwari ndichatera Ndega mzira ni kutombo itase benzi Daura ndega Usafe wandireka Ukaramba uchindida Dagara inindo kuda Chinzwa shandoika Nichingenda kufunga ndopinda mzira Shaishka Diwe munu wandinoda Ndokuda Kwete sheku utu wakana kufungizira